bandido. Daga garani chisua mushala gumana we. Dane dane kupa mandira. Dane dane kuta mandira. Musa cheme vala wangu garani chau ye cheke.
Dane dane kutama ndiga. Home, I'm going home.